chocho ichokwadi kuti mapato ezvematongerwo enyika emuZimbabwe ari kuramba achitsemuka uyezve kuri kuramba kuchingotangwa mamwe zuva nezuva. Toziziva kuti mapato anokwanisa kutangwa mukatarisa nyika dzemuAfrica dzakawanda kunana Zambia, Malawi nedzimwe nyika dzakadaro. Kune mapolitical parties akawanda chaizvo, but izvozvo izvo zvine dambudziko rekuti kana mukazotarisa zvinobuda mutsarudzo, tomboti tarisa tsarudzo dzaitika muZimbabwe makore gumi apfuura kubva muna 2000 kunyanyanyanya tikatarisa tsarudzo dzaitika after 2005 MDC yaita split yayo yekutanga, munoona inini kuti maresults iwayo anoratidza kuti mumamwe maconstituents kana kuti mumamwe madistricts kwairuza opposition. Dai kwanga kuri kuti vaicontesta maelections iwayo vakabatana, vaikwanisa kunge vachidya ZANU PF, zvaigona kunge zvakachinja zvinobuda musarudzo munyika yeZimbabwe.
Vachivasa, maonero enyu nepfungwa dzenyu pamusoro pekuwanda kuri kuramba kuchingoitawo mapato ezvematongerwo enyika anopikisa hurumende uye mapato iwayo achiramba achiita matambudziko anogona kuti mapato iyo aramba achitsemuka zvakare?
Tingati kuwanda kwemaopposition political parties, isusu seNC toona chiro chini chakanakira vana veZimbabwe, zvoita kuti munhu anenge achida kusarudza bato raanenge achiti iri ndo bato rangu randosapotera revezvematongerwo enyika, anokwanisa kunge ane machoices akawanda kana mapolitical parties akawanda. Chinhu chakanaka kudemokrasi kuziva kuti aya zvakangova nezvoitwa kumachechis ya kuti vekuzioni vanoenda kuzioni, vekudhachi vanoendawo kudhachi, vekuroma vanoenda kuroma. Zvinobatsira kana zvikaitika mupolitics, ndonga zvoita kuti opposition politics dzinge dzakakura, nekuti munhu haazorina excuse yangapa kuti aiwa inini ndakundovhotera ZANU PF nokuti pamwe hapana rimwe bato rinozadzikisa zvido zvangu. Ndokunga ndochokutanga izvo. Chechipiri, panyaya yamanotaura yekupatsanuka kwemaopposition political parties, tingati isu seNC chinhu chatoona sokuti chinhu chinotirwadza zvikuru, kuti hatifungi kuti isu seopposition chinokura nekuti mamwe opposition anenge ariko ane matambudziko anenge achimawira kana kuti anenge achipatsanuka. Izvi zvinotaura kuti isu seopposition tinge tiri very weak. Sandonga kuti itoriwo tarisiro yedu seNC kuti zvinenge zvichinetsa kunana Renewal ikoko, kauni mamwe opposition political parties kana pane zvinenge zvichivanetsa, ingativawo tarisiro yedu kuti vakakwanisa kunge vachigadzirisa zvinhu zvizvoita kuti opposition inge yakasimba muZimbabwe.
Vamangongera, ndakubatai muromo muchida kutaura zvikonzero zvamunofunga kundo zviri kukonzera matambudziko iwayo emumapato anopikisa.
Pane zvakawanda zvinokonzera kuti mapato ange achisplita kana kuti vange vachiita madifferences anozopedzisira zvakunzi avo vanotanga musangano wavo, avo vatangawo wavo. Kana takatarisa maruling party akafanana nezanu PF, chiri kunyanya kukonzera kuti patange mhirizhonga kana kuti masplitas akuona inyaya yekuti hamuna clear succession plan, yekuti kana vamugabe vachinge vazoenda ndiani achatora masimba. Kana tiri kuopposition politics zvakafanana neshangadzangu dzekuMDC, inyaya imwe chete iyoyo yekusava neclear succession plan, kuti okay, iwewo ndiwo uri kutonga, ndiwe Morgan Tsvangirai, but kana uchinge wazobva zvichafamba sei? Hatina tradition kana kuti culture yesuccession planning mupolitics dzedu. Tinonyanyoita politics dziya dzemadhara, kuti aiwa ndimudhara nhingi chete varipo, kana mudhara vatoripo zvakanaka, mudhara ndiye chete, mudhara ndiye chete. Politics dzekuti mudhara ndo dzatikuwadza.
Vachivasa,
ndofunga nawo nyaya yavarikutaura kuti ndofunga kuti isusu toona sekuti maopposition political parties anga agara ariko isu tisati tavako seNC, ndo reason yekuti tisangatofungwa seNC serimwe bato. Noti pane zvakawanda zvatanga tisingatenderani nazvo, sezvo izvi zvakawanda zvinotaurwa navamangongera kuti tatisingatenderani nenyaya yekuti yechizanu chimwe chacho kuti aiwa inini chete ndinokwanisa kutungamira. Hapana mumwe munhu angakwanisa kutungamira, kana ndistori inini hapana angatokutungamirai. Ndofunga kuti idzi itunga dzezanu PF zvotozikanwa kuti kuzanu ndokunonzi vamugabe chete, vamugabe ndovanoziva zvese.
Vamangongera, mungaona here nerimwe zuva mapato iwaya anopikisa achizobatana kuumba bato rimwe chete?
Kuwanda kwemapato kwakanaka mukoma, kunoita kuti vanhu vawane machoice. Dambudziko ratinozoita nderekudaiwo, political system yedu inonzi iyo first past the post, kureva kuti it's a simple majority. Kana iwewo uchinge wadyiwa, wadyiwa. Kana ndikakudya ne-one vote hauchatongi. Kunana South Africa kwakanaka kuti kune proportional representation, so masita munowana muparliament anoenderana nekuti wemi matora mavhoti akadii. But muZimbabwe kana uchinge wadyiwa, whether waita 2 million, mumwe waita 2 million and 1, kana pari paparliamendary watodyiwa.
Vachivasa, munoti nenyaya yekuti mapato anopikisa anga achibatana kuumba chinhu chimwe pakurwapo?
Nyaya iripo ndeyekuti katasvika pasarudzo chema opposition vanokwanisa kugara pasi vachiona kuti vangaita sei kuti vanga ane mastrategies anokwanisa kuti vange vachikunda hazvina dambudziko. Chakangokosha ndechekuti imwe neimwe pati inoramba iri pati yayo. Vanhu vanokwanisa kutaurirana seopposition zvichagwanawo mangomiro ndetenderana nazvo.